hurumende yeZANU-PF yanga yamukana wekuta reduce the debt simply by not acquiring new debt. Nzira iri nyore kuti tipedze dambudziko rezvikwereti kumira kuwedzera chikwereti kuita kuti chitakatora kudhara tifambidzana nacho tichibhadhara ichocho. Apa ufumi wenyika unenge wachiwedzera, saka capacity yedu yekubhadhara inobva yawedzera. 2018 pavakapinda pasi yavanoti new dispensation veZANU-PF government, national debt yedu yanga iri around $10 billion. Zvikwereti zvenyika zvinosangana zvemuZimbabwe nezvekunze. Izvi zvikutaura kunoku, according to my figures of last year, chikwereti chedu chiri pa$21 billion. Asi mafigures a 2024 haasati abuda. Ini ndiri kutarisa kuti mafigures a 2024 achasvika pa$3 billion kuwedzera pane yelast year 2023 billion. Zvoreva kuti tichanzwa ripoti kuti chikwereti chava pa$24 billion.
Ko, zvekutengesa mudziyo zvaakuitwa izvi munozvioda sei?
Izvi zvekutengesa maassets izvi haisiri nzira yakanaka, nekuti isusu tinoziva hurumende mune uori hwakawanda zvekuti tinopeisira tatengeserwa maassets ese atinawo tosati avarombo. Saka toti uku tine chikwereti, uku maassets aridini hatichina. Haafi akakwana maassets acho, nekuti vane tsika yekuita undervaluation yemaassets. Tikaona nyika dziri kubudirira dziri kufamba zvakanaka padevelopment yeupfumi hwenyika seChina, mastate owned enterprises anocontributa 60% yeekonomi. Saka zviri kureva kuti nyika inei kuti itoenda mberi, tinofanira kutosimudzira pundutso kubudirira kwemakampani ehurumende. Zvino taakuda kutengesa mapadza manje isitira kuzorima. Tinozorima nei?
Ko, zvinombotaurwa ka nevamwe muhurumende umu kuti vakutadza kubhadhara zvikwereti, nekuti nyika dzakaita sanaAmerica dzavanoti dzakavatembera zvirango hadzisi kuvabatsira kuti vakanganwirwewo zvikwereti zvacho muzvinafundo.
Zvirango zvakabviswa, hapana zvirango zvichiripo. Chechitu ndechekuti chirango chikuru chitakatozvipa ecorruption. Gore roga roga tiri kuwesta mari yosvika $3 billion, yekuti dai tisingaiwesti teichitukisa pasaiti tichibata zvikwereti, takapedza chikwereti kudhara.